kwaro irirayurwa nema ambasada mafuma ambasada ku Zimbabwe bachibva ku America vakavarira miriviri veAmerica muzavo kuti makore akawanda pamwe chete nevamwe vanhu vanoshanda ku State Department yatingasiya equivalent yeMinistry of Foreign Affairs yemuno muAmerica.
Rinodisi gwaro iri?
Riri kuti ivo vari kunyunyuta nekupiwa kwakaitwa Mnangagwa Award neuve kuglobal health vekuHarvard vachinzi vave ambasada wezveutano hwevanhu. Vari kunyunyuta vacho vari kuti azvi zvaitwa neHarvard azviratidze kuti vari kunzwisisa madambudziko ari kusangana nevanhu muZimbabwe kuburikidza nekutonga kwavamunangagwa. Nyaya yanyanyiswa kumberi ndeyekuti tinoziva isusu kuti pana chiremba akasangana nedambudziko akasvika pakurohwa uye zvaari kurambidzwa kuenda kunomurapwa kusouth Africa. Saka vari kuti kana ivo Mnangagwa vari very close kurejimu iri kuita zvinhu zvakadaro vanogonzi ambasada wezveutano tree. Vanhu vachiti ivo zvaitwa neHarvard zvinoratidza kuti Harvard inobvumirana nemabatirwo ari kuitwa vana veZimbabwe navamunangagwa naMnangagwa.
Pavakapiwa chinzvimbo ichi neHarvard, Harvard yakataurawo here kuti chii chaizvo chakaitwa namai Mnangagwa munyaya dzezveutano muZimbabwe chakaita kuti vavape chinzvimbo chavakavapa?
Kuti gwaro racho zviri kunzi mai Mnangagwa vari kurekognizwa nebasa ravanga vachibata panhau dzezvekensa yevakadzi. Zvichinzi basa ravanga vachibata ravaita kuti varatidze kuti munhu anokoshesa utano hwevanhukadzi nevana, ndosaka vapiwa chinzvimbo ichi.
Vane ragwaro iri, pane zvimwe zvavataura here kukwiridzira chikumbiro chavo chekuti amai Mnangagwa vatorerwe chinzvimbo chavakanga vapiwa ichi?
Vanyora vanga vachinyanyisa kusimbisa nyaya idzodzo dzemahuman rights pamwe chete nekuti kana mai Mnangagwa vakapiwa chigaro ichi zvinoratidza izvo kuti vekumayunivhesitis akakosha pasi rose havana basa mararamiro evanhu vemuZimbabwe.
Iyo Harvard University yati yapindura here gwaro iri?
Kusvika panguva dzino vanga vasati vapindura, kuda vanogona kuzodaira mangwana nekuti zvaitwa kumazuva arodoka ekuno.